This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7. Manera anhasi uri musi wesvondo kurume 22, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU rotambira kuti vanozvibatira mabasa emaoko vanhu vari pamabasa. Vanogaya upfu votenga chibage kubva kunze kwenyika senzira yekudzivirira nzara munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano rinogaya upfu munyika reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti nekuda kwenzara iri kutyirwa kuti ingangobata dunhu rose rekuchamhembe kweAfrica kusanganisira Zimbabwe riri mugadziriro yekupinza munyika chibage. Sachigaro wesangano iri vatafadzwa musarara vanoti kusanaya zvakanaka kwemvura kuchamhembe kweAfrica kwaita kuti vatsvage chibage chichena chinosvika matani mazana matanhatu ezviuru kubva kunyika yeZambia, iyo inonzi inenge yakawana mvura iri nani. Ngatinzwei hurukuro yataita navamusarara pamusoro penyaya iye.
Sokubva kwenyu Southern Region yese, nyika zhinji dzekuno dzinosanganisira Lesotho, Swaziland, South Africa, Malawi, Zambia, Zimbabwe dzataita dambudziko rezuva uye zvino kushomuka kwemvura. Zvimwe zvizhinji zvaparara. Saka nyika zhinji dziri kumushishiro kuona kuti vangakwanisa kushuzha kupi chibage. South Africa iri pakati pokutsvagawo 1.9 million tons. Isu tiri kuda kunzwa 600,000. 600,000 yekufambidzira pachibago icho chishoma chatichakwanisa kuwana munyika muno. Tozoonawo zvakare kuti hurumende iri kuuyawo nepurogiramu yayo isinei nezvatiri kuita izvi. Zviri zvitatu izvi zvinokwanisa kutiita kuti nyika ikute kusvika kurunoya.
Kana imi makaya mapinza chibage munyika, hazvizoita here kuti mutengo weupfu unge uchizokwira?
Kwete, mapurize echibage atiri kutenga nawo ari kutibatsira iye zvinezvi kuti tibva tawirirana kuti asazonoshanduka pamberi apo kana kuti anzi akwira mutengo. Saka ndezvatiri kuita nazvo izvozvi. Saka tiri kuita atinoti maforward contract ekuti munowirirana kuti ndizvatichada kuita izvi mupurize kwemwedzi inokwana gumi kana ipfuura. Zvinoita kuti mutengo isakwire. Chikuru chinoitika ndechekuti isu semabhizinesi hatifariri kuti mutengo ikwira, nekuti mutengo ikakwira zvatinenge takwanisa kutengesa zvinobva zvaita zvishoma. Saka indastiri yedu ndeyekuti tinoita mari kana tichigadzira zvakawanda. Saka zvikakushomeka nokuda kwokuti takwidza mutengo hatisina chouviri semabhizinesi.
Ava vanga vari sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano revashandi reZCTU rinoti nekuda kwekuparara kweupfumi hwenyika, izvo zvoita kuti vashandi vakawanda varasikirwe nemabasa vogumawo zviitira mabasa avo emaoko, rave kutambira kuti vose vanozviriritira vatorwe sevanhu vari pamabasa. Hurumende yagara ichiti uwandu hwevanhu vasiri pamabasa huri pasi kwazvo sezvo vose vanozviitira mabasa emaoko vari kukwanisa kuraramisa mhuri dzavo. Asi vamwe vanosanganisirawo sangano reZCTU vaimboti vanhu vasiri pamabasa ndo vakatowanda kudarika vari pamabasa. munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vanoti masangano ari pasi pavo ari mushishiwo kuedza kuona kuti angashanda sei nevanozvishandira ava. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iye.
Zvino tiri kutoshanda navo, tine maactivities kana kuti maeducational activities akati one day. Tinoshanda navo tichivapa maskills ekuti vanogona kushanda sei kuti mabusinesses avo akure, tichivapa maskills ekuti vanokwanisa kunegotiata nemalocal authorities kuti vakwanise kupiwa nzvimbo dzavanoshandira, kuti vakwanise kupiwa marebate nevezimra sevanhu vanoita zvemacross border kuti vadiridzire zvemutero. Saka tinovavasira, tinoshanda navo, ndivo vanhu vaamo mazuva ano. Tiri kuona kuti maindustries akatovhara, saka kwatiri tiri kuvatarisa sevashandi tiri kushanda navo.
Hurumende payaitaura kuti vari kuzvishandira vanhu vari formally employed kana kuti vari pamabasa, sangano renyu nevamwewo vaiti aiwa havasi vanhu vatingati vari pamabasa zvekuti hurumende ingaverenga kuti munyika mune huwando hwakadii hwevanhu vari pamabasa. Tingati here sangano renyu raane mamwe maonero panyaya iyoyi?
Chokwati nderekuti vashandi vakatobva kumafactories vakutoshandira kumastreet. Vanhu vakutozvishandira ivo. Vashandi vakawanda havachamiriri kutambira kana kuemploya nemumwe munhu, vakutozviitira vega. Ndiwo mabasa aamo. Hatingazvirambi izvozvo kuti ndiyo structure yeekonomi yetu mazuva ano. Tiri kuona neveailo vanoti munhu anokwanisa kuwana mari wedza anotengesa pakati pemazuva anosvika 7, anokonsidera semunhu ari pasa. Saka vanhu vakutoraramisa mhuri dzavo nokutengesa zvavari mumastreet. Saka vashandi vese ivavo.
Ava vanga vari munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekuwaniswa kwemvura yakachena reWorld Water Day, iro rinocherechedzwa nesangano reUnited Nations musi wa22 kurume gore roga roga. Sangano ravana chipanga mazano remuAfrica reAfrobarometer, iro rinoita mabasa eongororo, rinoti zvino hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemvura munyika zhinji dzepasi rose kunyanya muAfrica. Muongororo yenyika 34 dzemuAfrica yakaitwa kubva muna 1999 kusvika muna 2013, sangano iri rinoti Cape Verde neZimbabwe ndo nyika dzemuAfrica dzine vanhu vakawandisa mumadhorobha vanomboshaya mvura zvakanyanya. MuZimbabwe vanhu 24 kubva muzana ndo vanonzi vanokwanisa kuchera mvura kubva mudzimba, zvikamu 31 kubva muzana vachinzi vanowana mvura muchiwanze, kwotiwo zvikamu 45 vachiwana mvura kunzvimbo dziri kure nemisha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reZimbabwe United Residents Association Reverend Noah Mosira.
Dambudziko remvura vaZulu idambudziko rinoshungurudza zvakanyanya nokuti rakurisisa zvikuru mumaguta. Rinokura mumaguta nechikonzero chokuti mumaguta kugadzirwa kwakaitwa mumazuva kwasiyana nekumisha kwatinochera matima edu ekuti tinowana mvura kana kune manzizi.
Asika unowanga uri mwaka wekunaya kwemvura, zvinhu zvakamira sei?
Mvura iri kunaya, asi kunaya kwekuti inoshandura kuti tiwane mvura mumaguta hapana chinoitika, nekuti mvura inowanikwa mumaguta, inowanikwa nekunge kwakagadzirwa zvinounza mvura kusvika kudzimba kwavanhu kana kuti kunogara vanhu. Iyoyo ndo nyaya huru yekuti mukatarira maguta mazhinji, mapombi akanga akaiswa pasi atendera achaenderana nevanhu vaamo, uye hapana ari kuita nguva yekutarira kuti mapombi aya atora nguva, achapindirana nevanhu vari kuda mvura yacho.
Semaonero enyu, dambudziko remvura iri ringagadziriswa sei?
Dambudziko remvura rinofanirwa kuti dai tiwana mukana wokuisa musoro pamwe chete. Chokutanga ndechekuti mvura yemunyika medu haifanirwa kuti itengeswe. Mvura yemunyika medu inofanira kunge iri kodzero yemwana wemuZimbabwe kuti awane mvura. Mvura yemuno munyika muno haifanirwa kuitwa kuisirwa mamita ekuti maprepared meters ekuti mvura unofanira kunzi uitenge usati waiwana. Zvareva kuti varombo vachafa, zvareva kuti vasina mari ndovachanyanya kuparara. Vane mari vacharamba vachingoitenga yakawanda, uye kana vachigeza vanogeza yakawanda, asi varombo vachigeza nemvura shoma. Nekuti zvirwere zvizhinji, munotarisa zvirwere zvemaziso, zvirwere zvemuviri zvinouya kazhinji kacho nekuti mvura yatinoshandisa inenge iri shoma. Asi kutarisira kuti zvichatoti kurei, nekuti mvura iri kuenda kumunhu ishoma, mvura iri kuwanikwa nemunhu ishoma nezvikonzero zvakawanda.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe United Residents Association, Reverend Noah Mosira, vanga vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Solomon Madzore. Mukoma Solomon Madzore vaimiriraivo dziva rasekwa mudare reparamende, uye vazhinji munoziva kuti munhu akagara mutirongo kwenguva yakareba uye achipindawo mujeri kwenguva yakareba murwendo rwake rwekurwira kodzero dzevanhu nekuita nyaya dzezvematongerwo enyika. Asi sezvineiwo tinoziva kuti iro svondo rapera iri, vaMadzore nevamwe vakamiswa kuva nhengo dzedare reparamende, vachinziwo vainge vaumba rimwe bato riri kunzi MDC Renewal Team. Kunyange hazvo vari kukwikwidza kumataredzi mhosva vachiti havasi kutambira zvakaitwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 vaMadzore.
Aiwa, tinotenda. Makadini vaZulu?
Aiwa, isu tiri nani zvedu. VaMadzore, ngatitangei nenyaya yakaitwa yekukuti hamuchava nhengo yeparamende kana kuti recall yakaitwa iyi. Mungati yakakukanganisai sei imi semunhu wechidiki anga achimirirawo zvido zvevechidiki mudare reparamende?
Chokutanga, ndoda kujekesa pachena kuti kuva kwangu mudare reparamende paSolomon Patrick Madzore hakuna kunge kwakanangana nokunge ndiri ini semunhu akazvimirira. Zvokuzva kwamunoita, ndakanga ndiriko ndichimirira vagari vemusha wedzira rasekwa, vagari vandinokudza zvikuru.
Ngatitarisewo mabasa amanga muchiita mudunhu menyu imo mudziva rasekwa anganga kukanganiswa nechiitiko ichi, ndeapi aya?
Chokutanga, tanga musi wacho chaiwo chaiwo wapuhwa announcement, takanga tichitori neurongwa hweclean up campaign neboka rinonzi Zimbabwe National Network for Persons Living with HIV, ZNNP+. Saka you can imagine kuti on the very day takati fanda wange tichitori neprogram iyoyo tichienderera mberi, and vakatondifonera vakati vaMadzore. Ndikati aiwa, ndiri kutosvika. Vakatozondifonera futi vaiti ko zvatiri kunzwa izvi. Ndikati ichokwadi. Zvikanzi shuwa, tarwadziwa nezvaitika. Ndikati aiwa, chimwe nechimwe chine chinangwa chacho muupenyu, muupenyu memunhu wega wega. Then chechipiri, tanga tine urongwa mumusha wedzira rasekwa wokuti aiwa, nzvimbo yedu yedzira rasekwa inzvimbo ino yakadzokera kumashure endikiri vanenge poverty. Hamuna running water mune dzimwe dzimba, mune dzimwe nzvimbo dzedu zhinji dzedzira rasekwa. Maroads edu in tatters, akabvaruka bvaruka, anonzi mapotholes munyika ino yeZimbabwe. Hakuna migwagwa yakayatomira zvakanaka na. Taakitarisawo zvakare nyaya yekuvandudza kuti idzo harahwa dzedu nechembere shuwa vasina zvokuita zvinovapawo chauviri, tobetserana navo nenzira ipi? And zvimwe zvatatikinge tichitarisira tichifamba nokuenda mberi, taatakuda kuzo kuchilonja kana kuti kuchitanga urongwa hwokuti zvibhorani zvinge zvichiwedzerwa munzvimbo yedu yedziva rasekwa. Taakitarisawo zvakare munyaya yemaclinics edu. Atinawo munzvimbo yedziva rasekwa kuti tingavandudze sei kuti vana mbuya muteketwa vedu, vana mbuya vana mai vanenge vakazvitakura, mapregnant mothers edu vanenge vachitarisira kuti vowanikwawo vachiwanawo kana dzingange dziri mvura chaidzo dzinodziya pazvipatara ipapo. Uye urongwa tine inonzi the Solomon Madzore Mobile Clinic yatachifamba naye zvakanaka mumusha wedziva rasekwa. urongwa wataita wokuti tinotsvaga machiremba andinenge ndichibhadhara ini kuitira kuti vanhu vandinomirira muzuva rasepa vasawanikwa vachizonzi vari kubhadhara mutongoro any money for that purpose. Saka tangatichiti isisu that program iye yanga ifanira kunge ichienderera mberi and urongwa nezvimwe zvakawanda zvinoda kuti tinge tichiita zvemalibrary kuvandudza muconstituency. Endo issue yatata kuda kuti tilonje right now yanga iri issue yekuti tinge tichiona kuti vechidiki vemudziva rasekwa tingaite sei program yavo navo inovandudza kuti vasawanikwa vachipinda munyaya dzecrime, vasawanikwa munyaya dzemaearly marriages and so forth. Nezvimwe zvakawanda zvandingakwanisi kunge ndichitaura pano panguva diki yakadai mukoma blessing. Saka yes, kune a number of maprograms akagunisirwa panzira but ndine chivimbo chokucherevhini zvikatadza izvozvi handiti masarudzo dzichauya hadzo 2018 kana dzauya tichadzoka futi muparamende imomo tichipfuurira mberi neurongwa. Asi ini saSolomon Madzori handisi kuzomirira kudzoka muparamende kuti ndinge ndichienderera mberi nemaprograms. Ndicharamba ndichirapisa vana vedzidzo rasepa, ndicharamba ndichishanda kuti mapotholes avharwe, ndicharamba ndichiita zvese zvinoita kuti tivandudze education yevana vedu mudziva rasepa.
Aiwa, tinokutendai vaMadzore nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda mukoma Zulu, mufare zvakanaka, mufarisa mhuri yese ikoko.
Aiwa, tinotenda. Manga makateerera kuvaiva mumiririri wedziva rasekwa mudare reparamende uye varivo mutungamiri weYouth Assembly yeMDC Renewal Team vaSolomon Madzore muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri. Ini ndine Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chevechidiki chaunotipa.
Pamusoro yehama dzangu, ndini mwana wenyu Toki Vibes. Ndokumbirawo mundiregererewo ndakakanganisa. Ndinzwiwo hama, ndakakanganisa. Ndapfukama, ndikanganwira. Hama we, ndinokumbira rureke. Fango paka pura mwero ndino chema diamond kanganwira kamuti kanganzu ukandira mwadikatu ndipendere nyuma ndino ridzangoma kamane zvingaitwe sei torai shambundirange ndichirirushwa vamusarumure manje andichazvipambe. Oh gosh, ndakamboshandiswa nembepo ndatosiya kusango ndedziko ndaitoona semune ruvengo. Hakuna ikwanda zopiko nekuda kwangu makabuda misotsi dai makafa nditori nengozi ndipei masaga kana 50 ndipeke kutanda botso ndicheneka botsi ndinokumbira rurekiri anuwe diamond rekiri kutanda pangu pakapfura mwero ndinochema diamond kanganwira kamupenga kukandira mwadingatu ndinitenzire nyuma ndinyori dzangoma. Chorovai pano handisi kuzopapa mutori nekodzero kana yekundiramba musambo dzamba dzamba nyatsai kuponda musatye handimbofa tiri wenyu hamawe itai tumtwenyu ndaramba musambotya henyu kuno tokwedu hey pachedu ah ewe hey, oh gosh hey.
Nako kambo, ndinokumbira ruregerero kubva kuna Toki Vibes tavatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU rotenda kuti vanozvibatira mabasa emaoko vaonekwe sevanhu vari pamabasa. Vanogaya upfu votenga chibage kubva kunze kwenyika senzira yekudzivirira nzara munyika. Tavatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine su zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Mavelasi Musanganya uye.